mubvunzo wakanaka zvikuru. Sekutanga taingo ramba tichisimbisa nyaya yekuti Wilkins neTony Grove. Nekuti izvozvo zvitori zvipatara zvakagara zviri zvekurapa zvirwere zvinotapukirana izvo mainfectious disease hospitals. Dzimwe infectious disease hospitals dzatinadzo kuNazareta uko Beatrice Road Infectious Disease Hospital. Kwamutare kwangu nechipatara ichocho cheminfectious diseases uye Mugweru, asi zvakanga zvaakutoparara zvipatara izvozvo zviri kumutsiridzwa kusanganisa kunana Masvingo Kadoma kwekwe. Tiri kudaro nekuti maurban local authorities ndivo vane basa iroro rekumanaja zvirwere zveinfectious tichibatsirana zvedu nesu vecentral government.
Matanho aka muri kutorawo ekuona kuti mumatunhu ose munyika munenge mane zvipatara zvinokwanisa kunge zvichiongorora utachiwana pamwe nekurapa varwere vecovid-19.
Takadongedzera nzvimbo dzingaite 30 kusanganisa macentral hospital edu, maprovincial hospitals nemadistrict hospitals. Sechirwere zvakare chaibva kunze kwenyika, dzimwe nzvimbo dziri padhuze nemaports of entry and exit edu, maborder. Saka tiri kunyanya kunongedzera nzvimbo idzodzo 30. Asi tinoda zvakare situation yekuti district hospital yega yega iri kukwanisa kutambira varwere vecovid vachimbowana nzvimbo yekuitwa isolation vozopfuudzwa kunzvimbo 30 dzandataura dziyadziya. Asi pari zvino hatisati tanyatsopedza kunongedzera nzvimbo idzodzo nekuda kwokuti maprovincial medical director kana macity health director havasati vapedzeredza tsvakurudzo dzekuona kuti nzvimbo dzedu muprovinsi ino kana mudunhu rino ndedzakati. Saka tichatozopedzeredza kunongedzera nzvimbo idzi tawirirana nevamwe vedu vachionawo zvikwanisiro kuti zvinenge zviripo here.
Zvii zvamuri kuitawo kudzivirira vashandi vemuzvipatara imomo kana vari muboka reutano kubva kuchirwere ichochi kana utachiwana hwecoronavirus?
Sekuziva kwenyu chirwere chinokwanisa kutapukira kana kune vabati veutano vanenge vachibatsirisa varwere vedu. Saka tinoda kuti nzvimbo idzi dzinge dziri dzakatsarukana dzakaitwa mainfrastructural upgrades anobvumidza kuti pave neyatinoti infection prevention and control, uyewo vabati vacho vanenge vachishanda ipapo vange vatrenwa kuti vanyatsoziya kushandisa zvitsepo zvinodziirira utano hwavo nehwevarwere nezvimwe zvakadaro. Saka iprosesi ichiri kupedzeredzwa, asi tatove nenzvimbo dzakawanda dzakukwanisa kurapa.